Ngiyayipo nje ukuthi Medicine Control Authority of Zimbabwe ndiwanopa ma-resonance acho and iwo vakati havasati vagadzirisa zvese zvinofanira kugadziriswa kuti vakwanise kupa vanhu business ende chimwe chinhu chaitika ndechekuti I think vanga vasingatarisiri kuti kwangu chaita vanhu vakawanda kudaro vanga vachida maresonance nekuti vanhu vasvika vapura over 300 vanhu vauya vachita vati vari kuda maresonance acho saka unotoona kuti nyaya yachona yaya yekuti kana tanga tichida kupa kana kuti vanhu vashanu chete unozosarudza sei kuti iwenewenewe pasingaitwe huori saka ndozvinhu zvekuti vakuti tichatotarisa kuti tozviita sei
vanoti vanoda kumboita ongororo chii chavanoda kutarisisa
brief yandapuwa ndeyekuti vamwe vari kuuya vachitaurira kuita zvembanje kune vamwe vari kuuya vachitaura kuti vada 10,000 hectares oona vamwe vari kuuya vachitaura kuti no ndirungoda just kurima pa 2 hectares saka unoona kuti but oona mari guru chavo vanoe 2 hectares ne 10,000 hectares mari dzachona dzakaita sei dzakafanana saka ndopaunoona kuti aiwa tinofanira kunyatsonzwisisa kuti tinofanira kunyatsoitika chii ende tinozviita sei ende uyezve kwachona kunorimirwa ndekupi vanhu vanenge vachirima kune masoja here anenge achigadha kune mapurisa here anenge achigadha mbanje yachona license yachona inotaura kuti munhu unokwanisa kutakura oil yembanje ombanje yachona iri fresh ombanje yakaomeswa inozofambiswa sei kuti tazovezera yamuwani saka zvese zvinofanira kunge zvagadzirwa kuti tatitaita sei tamhanya kuti sei kutanga kupa maresonance
hapana here vakange vatopiwa mvumo yekurima kudhara
hakuna kana umwe chete kana umwe chete apuwa mvumo hakuna kana umwe chete atapuwa mvumo
vanhu vamunotarisira kupa kana motangidza zvekare munofunga kuti vangaita vakawanda zvakadii
havafuoni kuchipuwa vanhu vanopfuura kana gumi vekutanga navo
minista munofunga kuti vanhu vakanzwisisa here chinangwa chenyu panyaya yembanje iyi yatiri kutaura
vanhu I think vakanzwisisa kuti nyaya iripo ndeyekuti isu sehurumende tiri kuda kuita sei tiri kuda kuwana foreign currency kuti tizokwanisa kutenga mishonga tizokwanisa kutenga mafuta kasi ndinoziva kuti o kune vemachechi vakatsamwa nazvo chaizvo vamwe vaindituvira mameseji vachitaura kuti zvinhu zvamuri vakuita izvi ndezvasatani kurima mbanje